Izvi zvaziviswa zvichitevera musangano waitwa nhasi nemukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava pamwe nemagweta ari kumirira vachamisa navamunangagwa. Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa zvakare vari munyore anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti dare raudza vese vari munyaya iyi kuti vanofanira kunge vaendesa magwaro avo ese kudare musi uyu usati wasvika. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice vaLuke Malaba ndeyekuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya, uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare wobva wazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa22 ndipo pekuti nyaya inenge yako tongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei, ichatunge chitongwa nema judge anokwana 9, majaji ese Constitutional Court ndiro dare repamusoro ekudarika matare ese, uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo. Yatingati pachino ku decision yavo iri final.
Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reelection resource center zvakare vari gweta vatrust maanda vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinoenderana nemutemo webumbiro renyika uyo unoburitsa pachena zvinofanirwa kuitwa kana pachinge paine munhu asina kufara nesarudzo.
Vafaila nyunyuto yavo mukati mumazuva manomwe ekunge sarudzo dzataurwa kuti ndiani ahwina. Vanonofaira mapepa avo ikoko, vapedza kufaira vanoenda nawo voenda kunovapa zvakare kune pavari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zviri pamurau mhere nemapepa avo. Iye achinge apiwa mapepa iwoyo ane mazuva matatuwo zvakare ekufailawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. Kana afaira kudaro mhinduro yake avawo zvakare vanopa futi mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho. Mashure mazuva matatu iyo vanobva vafaira inozi reply yavo pamwe chete neanozi maheads of argument kana kuti gwaro rinobudisa zvichitomo zvavo maererano nezvinorehwa nemutemo.
Section 93 yebumbiro remutemo wenyika inosungira kuti Constitutional Court inzwe nekupa mutongo panyaya dzakadai mukati memazuva 14, asi vamaanda vati nguva zhinji yacho inopera pachifambiswa magwaro pakati peanenge akwidza nyaya pamwe nevanenge vachipikisa.
No, mazuva iwayo matatu nematatu matatu yo nofunga anogona kusvika kuita 9 chete pakufailiwa kwavo, then osvika pa12 uyo akasifaira maheads ako kupedzisira. Saka nyaya inogona kusvika musi we13 wacho kana we14 mushure mekunge nyaya yafailiwa. Saka zvinoita mapepa iyo anofailiwa achifailiwa vachidzokodzana vachitambidzana mapepa kusvikira nyaya yanzwikwa, inogona kunzwika musi we13 kana musi we14.
Panyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya yavo kudare nemusi wechishanu chapfuura uye vamunangagwa vakapindura nezuro. Izvi zvave kureva kuti vachamisa vanopiwa mazuva matatu zvekare kuti vachipa uchapupu nekutsanangura kuti sei dare richifanira kupa mutongo wavanoda. Vamunangagwa nevamwe vakadomwa munyaya iyi vachapiwawo mazuva matatu ekupindura, uye kana izvi zvichinge zvaitika dare ndoparinozogara nekupa mutongo waro. Mutongo wedare iri haupikiswe sezvo riri iro dare repamusoro-soro munyika. Dare iri rine simba rokupa mutongo richidoma kuti ndiani akakunda musarudzo kana kuti sarudzo iyi iitwe zvekare. Rinokwanisa kupawo kana mumwe mutongo warinoona unokodzera panyaya iyi. Dare reConstitutional Court rine vatongi vapfumbamwe vanosanganisira mukuru wevatongi munyika Justice Malava nemutevedzeri wavo Justice Elizabeth Kwaunza. Dzimwe nengo dzedare iri vatongi vanoti Justice Venanda Ziyambi, Paddington Garwe, Ben Hlatshwayo, Bharat Patel, Chinembiri Bhunu, Antonio Guava na Justice Rita Makarau. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.